kuvapa vana vanozvarwa vaine chirwere pavanokura vachizosvika pazera rekuyaruka vachikwanisa kunge vakupindawo muushamwari nevakomana kana kuti nevasikana nezera ravo. Dambudziko riripo nderekuti vabereki havasibudira vana pachena kuti vavazivise kuti mwana wangu iwewe une HIV. Kazhinji kazhinji vabereki vanopa mwana mushonga kuti imwa mushonga mazuva ese nguva imwe cheteyo nekuti une moyo unorwadza kana kuti une dambudziko reicho, vasingavatauriri chaizvo chaizvo chavari kurwara nacho. Saka zvinoitika pakukurukura kwatinoita nevana mukusangana navo kwatinoita, vanoti iwo kana asinganzwi panorwadza haamwi mushonga uya. Nekudaro anenge achitoita kwatinoti iko kudifolta nekuti haasi kumwa mushonga sekutarisirwa kwaanoita. Saka ikurudziro yedu zvakanyanya kuti vabereki ngavape vana mushonga, vavaudze mamiriro akaita zvinhu kuti mwana wangu iyeye unorwara une utachiona hweHIV, vovatsanangurira zvakazara nechirwere ichocho sekuziva kwavanoita.
Ko mamwe mazerawo ari kuwanikwa achibata utachiona hweHIV AIDS mungati mazera api, uyezve vangazvidzivirire sei?
Tichitarisa kuti vamwe vevana ava vaakuzowana chirwere ichi pabonde, vanga vakazvarwa vasina, asi nekuti vaakuendawo pabonde variko vechidiki vari kuita misikanzwa. Ndinokurudzira kuti kana usati wawanikwa usaenda pabonde, usati wawana usaende pabonde. Asi variko vari kuenda pabonde vamwe nevanhu vakuru vezera rana baba vavo kana rana sekuru wavo, vatinoti iyo intergenerational sex. Ikoko ndo kwavasingagoni kunyanya pavasikana. Patora zera rekuti musikana ane 14-15 years haagoni kukurudzira baba wane tomboti 50 years kuti ngatishandisei kondomu, yatingati safe sex, havagoni kunegoshiyeta, vanongoti zvaitwa izvozvo ndizvozvo. Saka ikurudziro yedu kuti vana varege kuenda pabonde nevamwe vezera ravo kana kuti nevarume vakuru kana vakadzi vakuru kwavari, nekuti havazogoni kuti vange vachitsanangura kana kudonongodza kodzero dzavo kuti vawanikwe vachiita iyo yatinoti safe sex kana kuti bonde rakaputiswa.
Tiri panyaya iyoyo yeavo vanenge vazvarwa vane utachiona hweHIV AIDS, munokurudzira kuti vabereki vagare pasi vana ava vasvika pamakore api, uyezve ndedzipi nzira dzamungavape kuti vakwanise kunge vachitaura nevana vachinyatsovatsanangurira kuti chii chaizvo chavari kutorera mishonga?
Vamwe vevana ava tikacherechedza zvakanyanya, vabereki vavo vakatoshaika. Vamwe vari kugara nehama, dzingava hama dzamai, dzingava hama dzababa dzakasara dzichichengeta vana. Zvakangodaro ivavo vanofanira kungozivisa vana kuti une utachiona hweHIV. Unoona kuti pari zvino nyaya iyi ndikaitaura yaakugamuchirika zvakanaka, yaakuzivisika. Unoona wega nekuziva mwana sekugara kwaunenge wakaita naye. Uye tikatarisa HIV, zvikoro zvakawanda zvaane maHIV club kwavanodzidzisa vana nezveHIV, zvekuti haisisiri nyaya yekuti munhu anotindashaya pekutangira, nekuti kuchikoro inenge ichingotaurwa. Zvikoro zvizhinji zviri kuita maclubs zviri kutaura nezveHIV, inotiwa subject inodzidziswa.
Kune vabereki vanenge vari kushaya ivo nzira dzekuti vangatangire papi, pane zvirongwa zvamunoita here imi sesangano reNational AIDS Council of Zimbabwe kuti mubatsire vabereki ava?
Hongu, isusu titori nebazi rakamirira kutaura kana kutarisa dzevana vechidiki maererano neHIV neAIDS, uyezve tine zvirongwa zvakawanda wanda zvatinoita. Saizvozvi mukatarisa matunhu ese ari 10 vari kuedza kusangana nevechidiki muzvikoro, kunyange maroad shows. Kune inonzi Life Skills on HIV and AIDS yatakaita takabatana neMinistry of Secondary Education, yekuti vana vari kudzidziswa nezveHIV muzvikoro zvavo maringe nekutarwa kwakaita urongwa hweHIV neAIDS.
Kopanyaya yekuwanikwa kwemushonga nevechidiki vanenge vane utachiona hweHIV AIDS, vari kukwanisa here kuwana mushonga pachena kana zvinyore?
Mushonga vana vanoenda kunoaccessa mishonga kuzvipatara zviri pedyo navo zvehurumende zvemamisheni zvinopa mishonga pachena. Kana munhu achingova nekadhi yake nenhoroondo yake akaongororwa ropa akaonekwa kuti ane utachiona hweHIV, mishonga haisi kupiwa nezera. Vanongopiwa mishonga sevamwe vanhu vese vachiiwana. Kana paita dambudziko hatisati tazviita seNational AIDS Council kuti pane munhu asi kuda kuzera rake.